Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitete nyuratiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri chinosangana zvakare manero anhasi kuri musi wechina kukadzi 24/2022 makateerera ku Studio 7 nepenyere yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuUkraine, iyo yatanga kurwiswa neRussia, chotaura mamiriro akaita zvinhu munyika iyi. Chimwe chizvarwa chekuAmerica chakapinda munyika nepfuti zvisiri pamutemo, chapiwa mutongo wacho nhasi. Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCOVID-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Russia yatanga kurwisa nyika yeUkraine mambakwedza anhasi zvasiya zvizvarwa zvedzimwe nyika zviri munyika iyi zvotyira upenyu hwazvo kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe. Munzvimbo zhinji dzatanga kurwiswa neRussia mune zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru vari vadzidzi. Mudunhu reOdessa munonzi mafa vanhu gumi nevasere pabhombwa muzinda wemauto mune zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza zvinodarikawo makumi matatu. Zvizvarwa izvi zvaudza Studio 7 kuti zvanga zvava kunotsvaga kwekupotera. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri mudunhu reRevinsa muUkraine muzvare Prudence Chinemo vari kudzidzira kuita chiremba vaudza Studio 7 kuti mabhambo atotanga kukandwa uye vanoti vari parumana nzombe sezvo vasina zvekudya nezvimwe zvinodiwa mukurarama. Vati muguta mavari mune vadzidzi vanodarika makumi mashanu nevashanu vekuZimbabwe uye havasati vawana rubatsiro kubva kumuzinda weZimbabwe uri kuGermany. Vati shuviro yavo yave kuti vabudiswe munyika iyi. Mukoma wamuzvare Chinemo amai Veronica Mainda Jojo vanoti vari kutyirawo upenyu hwemunin'ina wavo uye vanoti akafona achichema mushure mekutanga kwehondo iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi Marvelous Musanganya uye weStudio 7 ataura namuzvare Chinemo.
Makusendo pavambobhomba mamilitary 3 musiti mangu mabhombwa 3 rekwamba vatiti kana masairini arira ndopamunozoenda kumachi kumashelters amuchaudzwa ari underground at the moment because we don't know izvozvizvi chichi chaitika hatikuzvazvizvi chaitika takangomirira takangonziteerera and then kwamba taudzwa kuzvonizvo endaimotenga chikafu chekuti mufambe nacho and then kwatanzitorai mari fambai nemari pamuri nemadocuments ndozvavatudza pari zvino andoso ndine chishamwari dzangu dziri kutaguru capital city yatiko Kiev mai manje paridzwa sairini and vamwe mastudents vatoenda underground yavaudzwa and vamwe vaendeswa mumetro iri underground futi kuti vagare imomo.
Makawanda sei zvizvarwa zveZimbabwe zviri pauri ipapa?
Musitima tinogara tiri around 55. Handizozivi hangu kuti Ukraine yese takawanda sei.
Pane rubatsiro rwamuri kuwana here pari zvino kubva kuhurumende yeZimbabwe?
Pari zvino hapana, vambotipa imwe namba iri kuBerlin vachiti zvonizvo taure navo here then wangu vachitibvunza kuti tinokwanisa kuwana transport yekuenda kuPoland border here but izvezvi zvinhu zvese hapana chiri kufunctiona, even mabank zvese zvavharwa, transport public transport haizi kutombofamba. Kana uine mota yako ndipo unokwanisa kuita sei kubva from one place kuenda kune imwe.
Saka imomo
kana story na hapana chitombofamba.
Imomo mauri muguta rauri uri kunzwa sei wewe nezvauri kuona zviri kuitika kwamuriko?
Kutotya kutya ndokwega kutongoripo because hatisitomboziva kuti matiyapinzwa macho tinenge takachengetedzeka here o vanhu vacho vari kubomba vachaziva kuti matiyapinzwa macho tikutongotya ende kutanga kuitika tiri mwominika mnum, like tatanga kuitika tiri mwominika mnum start, tombo nyato zivitichisha itika next.
Wakara imo mwakwengo ya kareba se uye urubita shizizo shivi?
Anda kukwanisa 4 years, ndamu gurangure G4, and ndukita medicine.
Saka iwe kune au wakati erira, chii chishuwiro chako parishin?
Chishuwiro chedu parishin, ndishe kuti deva kwanza utibatiro mazimbabwen arimono, because mazimbabwen zinenge tine ma financial problem. Even kurunzi kazi, chimuva itikendiswa kupoland kwa cho, tuvuda mari ya kuenda ya kukendisa shikeko chena pekugara. Enezunza itika tisina kutarisira, because amweru patambo tanga chita kwa pedigo chozo ndo siripo. Marichiwa chwe kutu tibude ya tutaza kubude ya kutituwa ni marichenga chikafu. Chekutiti sakure kwa sitanzitika zile mabegi. Kutupaka itika anything chomba za ita siya ito simu kama atumutu maimages begi. But marita tasha tisuto mbubatika. Kanoti maipu wakazo kwanza ufura maboda. Matikets ila ninga hapa wezira o achidura. Like makusimu patatu mbutasa anga atuwa 2000. And 2000 kui wana ishu imari yaka wanda. Sikate kumbiro waka na government chukupa nisa owa nukwanza mwafishoto nukwanza watibazira. Woti pao mari o woti pao flight ningishio zutitora o kubatira ni mari kana atika nisa kubuda mungo.
Vaninga wa shida kukubatira wano kubatapapu?
Vaninga kutukwanza wabatapa namba itembe mtotaka wana ninga shumiri vila isusma Zimbabwe nzivari kunole.
Avanga vari muzare Prudence Chinemo, vashitaura na Marvelous Musanganya uye we Studio 7, vari ku Ukraine. Vanoda kuvabatsira, vanokwanisa kuvawana pa number dzinoti +138 0638 389652. Mukuenderera mberi nehurukuro yekurwiswa kwe Ukraine ne Russia, dzimwe nyanzvi munyadzo zveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti hondo iyi inogona kukanganisa upfumi hwenyika yeZimbabwe pamwe nekusagadzikana muEurope kana nepasi rose. Frank Chikore anotipanya iyi.
Mauto eRussia epasi emunyanza nemuchadenga nhasi atanga kurwisa muUkraine, izvo zvinonzi nehurumende yeUkraine zvasiya mauto ayo anodarika makumi mana afa. Mutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky vati zvizvarwa zvenyika yavo zvinoda pfuti zvakasununguka kuzotora pfuti idzi kuti zvidzivirire nyika yazvo, vachiti Ukraine haina chayakakanganisira Russia. Nekune rumwe rutivi, mutungamiri weRussia vaVladimir Putin vati nyika dzose dzichada kupindira mukurwisa kwavata anga muUkraine vachadzirwisawo. Masangano enhau yekunze anoti ndege dziri dzemauto dzabva dzamira kupinda nekubuda muUkraine, uye vanhu vazhinji vatanga kutiza mudzimba dzavo zvichitevera hondo yatanga muUkraine iyi. Ukuwo mauto eUkraine anonziwo ati adonhedza ndege iyi nadzeRussia, asi Russia iri kuramba kuti izvi zvaitika. Muzvina bhizimusi uye vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Muponda vati hondo yatanga kuUkraine inogona kukonzera kusamira zvakanaka kweupfumi hwenyika dzakawanda pasi rose, kusanganisirawo muZimbabwe.
Makakatano acho anokwanisa kuzopedzisira apinza dzimwe nyika dzakati wandei. Saka nekudaro zvinokwanisa kukonzera kusagadzikana kweupfumi hwenyika hwepasi rose, uyezvo nenyika dzakaita semuAfrica neZimbabwe tinokwanisa kubatwawo nazvo nezvinenge zvichiitika ikoko. Nekuti mukatarisa Russia inyika kwazvo inobatsiridza pakugadzira mafuta eoil negas. Toitawo Ukraine inyika inogadzira zvakati wandei nekukohwa zvakati wandei tichitangisanganisira wheat.
Izvo zvatsinirwa nenyanzvi munyadzi dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara, avo vati hondo yatanga pakati peRussia neUkraine yakonzera kukwira kwemitengo yemafuta ekufambisa dzimotokari pasi rose, zvichaita kuti mitengo yedizeri nepeturu ikwire muZimbabwe.
Tinogona kuita kuti supply yeoil negas global market iberere kayaka derera zvoita kuti mitengo yokwira. Saka tutarisa kuti mitengo yezvinhu zvakaita sana petrol ne diesel ichakwira, zvinoaffecta Zimbabwe izvozvo. Mitengo yezvimwe zvinhu zvese inobva yakwira.
Vashitambara vatiwo Zimbabwe inogona kuita dambudziko rezvekudya sezvo ichitenga rimwe gorosi kubva kunyika dzakaita seUkraine neRussia. Muchauriri wemutungamiriri werimwe boka reMGCT inotungamirirwa namuzvare Tokozani Kupe, Vanitando Ndlovu, vatiwo
tiri kuti Putin nganyarewo nyika yeUkraine uyezve nekuzvimirira eka kwenyika, ambosiya kupatsira vapanduki nekupinza masoja eRussia muUkraine. Nofunga kuti zvirango zveufumi kuva kuAmerica, European Union neBritain zvingapatsira zvikuru kuti Putin akwanise kugara pasi achikurukura nevamwe nekuti iye zvino izvi vanhu vari kufa vanhu vasina mhosva.
Nyanzvi munyadzi dzezvimatongerwo enyika uye vari mutungamiri webato reDemocratic Party vauraya izembe vatiwo kutengwa kwemabhazi neZimbabwe kubva kuBelarus kunogona kumbomiswa zvitevera kusagadzikana kwave muUkraine. VaZembe vati hondo yatangwa neRussia kuUkraine inogona kukonzera kusagadzikana pasi rose. Vakakurudzira nyika dziri muUnited Nations Security Council dzinosanganisira iyo Russia kuti dzigare pasi dzione kuti kusawirirana pakati peRussia neUkraine kungagadziriswa sei.
Mapope iwayo anofanirwa kumiswa asati atanga. Achimiswa nomumisiro wedare wokugara pasi vanhu vokurukurirana pasina hondo yezvombo yaitika. Ndo zvendinotarisira kuti idzo nyika dzomusecurity council idzi mapermanent members anosanganisira iyo Russia yatanga hondo muUkraine adzokerere ipapo atechisungo ichocho kuitira kuti pasarwisanwa imwe hondo yapasi rino yechitatu inenge yatotanga.
Munyoro anoona nezvedzidzo muCitizens Coalition for Change amai Evelyn Masaiti vakurudzira hurumende kuti itore matanho nekukurumidza ekubatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzidza pamwe nekushanda muUkraine.
Hurumende yedu dai iri hurumende inotereravo yaiona kuti zvechokwadi vana veZimbabwe variko vabatsirwa vabatsirikana kuti vakwanise kutikara zvaomesesa vana vadzose vadzose kuno kumusha vadzose neiyo hurumende.
Gurukota rezvoburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye mutevedzeri wavo vakaines paradza vatitaure negurukota rinoona nezvekunze kwenyika vaFrederick Shava avo vati vanga vakabatikana sezvo vati vanga vaine mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa kuVictoria Falls asi muzinda weZimbabwe muGermany waburitsa mashoko ekuti zvarwa zveZimbabwe zviri muUkraine zvitsvage nzira dzekuenda kumuganhu wenyika iyi nePoland uko kwazvichanobatsirwa kuti zvichengetedzeke. Vari kuda rubatsiro vari muUkraine vari kukurudzirwa kuti vafonere muzinda weZimbabwe kuBerlin panhamba dzinoti +49 3032 556 760. Ndakamirira Studio 7 muHarare, Jimmy Frank Chikowore.
Zvarwa chekuAmerica vaRonald Leon Johnson nhasi chabhadhariswa faindi yezviuru makumi mashanu zvemaRTGS mushure mekubatwa nemhosva yekupinda mundege chiine pfuti chisina mvumo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Pamhosva yekutanga yekupinda mundege nepfuti vasina mvumo, vaJohnson vanzi vabhadhare zviuru makumi matatu zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wemakore maviri uyo wasendekwa parutivi asi vakanzi vachapika mwedzi iyi kana vakapara mhosva yakaita seiyi mukati memakore mashanu anotevera. Pamhosva yechipiri yekuwanikwa vaine pfuti isina magwaro, vaJohnson vanzi vabhadhare faindi yezviuru makumi maviri zvemaRTGS kana kugara mujeri kwemazuva makumi mapfumbamwe kana vakatadza kubhadhara mari iyi. Vapiwawo mutongo wegore pamhosva iyi uyo wasendekwa parutivi kwemakore mashanu. Gweta ravaJohnson vaThomas Nyakunika vauza Studio 7 kuti vafara kuti vaJohnson vave kudzokera kumusha kwavo.
VaJohnson havasi munhu anoda kuti nyaya yavo inge iri inotaurwa mapepa nhau, asi tingori nemufaro wekuti magurirwo aita nyaya idzi zvavatendera kuti vakwanise kudzokera kunyika kwavo kuti vakwanisa kubhadhara faini yavanzi vabhadhari. Munhu akangotyora murao nekusaziva zvaaitarisirwa paakapinda muno.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vapawo mutongo wekuti pfuti yavaJohnson nemabara makumi mana nemashanu avakawanikwa vainawo zvitorwe nenyika. Vachipa mutongo wavo vaMambanje vati kunyange hazvo vaJohnson vakatyora mutemo, muchuchusi akatadza kupa umbowo hwekuti vaJohnson vaida kushandisa futi kupara mhosva kana kuita zveutororo. Vatiwo kukanda vaJohnson mujeri kwaizoita kuti vave nepfungwa dzakaipa pamusoro peZimbabwe sezvo vakasungwa vave nemazuva akawanda vari munyika uye vatoshanyira nzvimbo dzakawanda dzakaita seNyanga neGreat Zimbabwe. Vati kunyange hazvo muchuchusi aida kuti vaJohnson vapiwe mutongo wakaoma, dare raona zvakakodzera kuvapa mutongo wakareruka mushure mekutambira zvichemo zvavo zvekuti munhu akapara mhosva kekutanga ane mhuri uye aizorasikirwa nebasa dai akandwa mujeri. VaJohnson vakapinda munyika musi wa 5 mwedzi uno vakasungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport vachienda kuVictoria Falls nemusi wechipiri svondo rapfuura. Mune imwewo nyaya, mutungamiri webato reFront for Economic Emancipation in Zimbabwe vaGodfrey Senengamu vange vari mudare nhasi vachida kunzwa kuti nyaya yavo yavakasungirwa vachipomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuratidzira musi wa 31 Chikunguru ichatongwa rini. VaSenengamu vanoti vaneta nekuya kudare vasingapiwe zuva richatongwa nyaya yavo. Tichiri kune zvange zvichiitika kumatare, dare nhasi ranzwa chikumbiro chenhengo 13 dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change chekuti dzitongwe dzichibva kumba. Nhengo idzi dzakasungwa nemusi wechishanu chapfuura apo dzaikoka veruzhinji kuti vaende kumusangano webato ravo waiitirwa kuHighfields nemusi wesvondo. Nhengo idzi dziri kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga. Nhasi dare raramba chikumbiro chavo chekuti mhosva iyi iraswe sezvo magweta avo achiti hapana nyaya. Dare rati nyaya iripo uye vanofanira kutongwa. Kutaura kudai, dare riri kunzwa chikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba here kana kuti kwete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Vana vechikoro mazana matanhatu nemakumi mashanu nevasere vabatwa nechirwere cheCovid-19 mumazuva mapfumbamwe adarika. Nezuro pavanhu mazana matanhatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi, zana nemakumi manomwe nevashanu vana vechikoro. Izvi zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru mazana maviri zvine makumi matatu nezvina nemazana mashanu nemakumi masere nevapfumbamwe, kana kuti 234,589. Bazi rezveutano rinoti nezuro hakuna munhu akafa, zvichireva kuti vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira muna 2020 vachiri zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi masere nevasere. Kambani yeriyo Zimbabwe kuchakari kumashonal and west iyo yakatenga mugodhi weFalcon Gold iri kupomerwa mhosva yekuramba kurapa vanhu vemunharaunda vaisimborapwa pakirinika yechakare zvovamanikidza kuti vafambe nzendo ndefu kunorapwa. Jena anotipa nyaya iyi.
Vanhu vari pakati pezviuru zvinomwe nezviuru gumi muchakari nenharaunda dzakapoteredza vave kumanikidzwa kuenda kuPatchway makiromita anosvika makumi maviri kunorapwa nekuda kwedanho rakatorwa neRio Zimbabwe rekuramba kuti varapwe pakiriniki yavo. Mumwe mugari wekuchakari vaBonwell Mafuta avo vakamboshanda pamugodhi weRiozim uchiri weFalcon Gold vanoshora zvikuru rusarura rwuri kuitwa nekambani yeRiozim urwu.
Kona kuenda nongonyorerwa hapana mushonga. Houya munhu aisa arushanda ipapo mushonga wendofika asingazvina. Iwewe uri kubuda mukomboni wanga uri exFalcon hausikuiwana mushongonza wefaka kubva kuti wanga utori weFalcon hautoona nhamo.
Dambudziko rinonzi rakatanga apo kanzuru yakakundikana kuwana mushonga makore apfuura zvakazopa kuti chipatara chiiswe pasi pekambani yeFalcon Gold. Asi mushure mekunge Falcon Gold yatengesa mugodhi uyu kuRiozim makore masere adarika, vanhu vakabva varambidzwa kurapwa pakiriniki iyi ichinzi ndeye vashandi chete. Kanzura wenzvimbo yeChakari vaNaison Tinape varamba kutaura neStudio 7 vachiti titaure nevakuru vekambani yeRiozim. Mukuru wekambani yeRiozim pamugodhi weChakari amai Blessed Chibanda vanoti kiriniki yavo inorapa vanhu vanenge varwadisa chete. Mukuru mubazi rezveutano mudunhu rekadoma vaNorbert Munosiei vati vari kufunga kuti dambudziko iri rakagadziriswa makore maviri adarika.
Yes, actually no arrangement is terrible. I mean, I think it's a arrangement we have an maybe even can even 2 years or more. So it's no ground okay one or I can for clinic papa no. It's also the best thing chatting that way to support the clinic yo my concept of the community. Considering all yeah, we need to maximize my resources are able. Plus, the issue is the ministry. My clinic machines yet don't support my clinic at council.
Vamono siye ivano chisezo urumende chibadara vanamukoti munuwesa anofanyiru wakura apkapa kliniki ii.
Because it's just arrangement, it's supposed to be an even home committee, but within engagement area here, they're going for an assistance. But the Ministry of Health, pardon to animal resources, I may say, including human resources. Like, based on that, they should also save the community.
Vati kliniki ii inotarisirwa kuyamura vanhu vanosvika zviuru gumi kusanganisira vanhu vari munharaunda yeChakari. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Kutanga svondo rino kusvika musi wa3 kugumbi, tichange tichikupai chimwe chirongwa cheLive Talk nemusi wemugovera nesvondo kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabielections ari kuitwa musi wa26 kurume. Tinenge tichitaura nemi vateereri vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera zvirokwa zvedu zvitsva zveLive Talk nemusi wemugovera nesvondo.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mapurisa emuport au prince guta guru renyika yeHaiti nezuro anonzi akaridzira kuti vanhu vairatidzira vachida kuwedzerwa mari dzavanotambira ndokuuraya mumwe mutori wenhau. Vanhu ava vanga vasina kufara nemari yainge yawedzerwa nemutungamiri wehurumende yenyika iyi vaario Henry. Hapasi kuzivikanwa kuti sei mapurisa akafunga kushandisa pfuti uye mutauriri wemapurisa anga asati apa zvikonzero zvekushandiswa kwepfuti uku. Kurwisana munyika yeEthiopia pakati pemauto ehurumende nemauto aida kuzvipatsanura munyika iyi kwatidererei mushure megore rekurwisana kunotyisa. Asi mumatunhu akaita seafa munonzi muchine kurwisana pano neapo. Zvipatara zvizhinji zvinonzi zviri kunetsekana kubatsira zviuru nezviuru zvevanhu zvakakuvara muhondo. Zvipatara zvinonzi zvave zvishoma zvekuti zvimwe zvivakwa zvisina kukodzera zvave kushandiswa kuti zvirapirwe vanhu uye mishonga iri kunetsa kuwana. Mapato makuru ezvematongerwo enyika anotire ZANU-PF neCitizens Coalition for Change ane muonero wakasiyana padanho reRussia rekupinda zvine chisimba muUkraine mambakwedza anhasi. Mauto eRussia arwisa guta guru reUkraine reKiev mambakwedza kusanganisira nemamwe maguta muchiitiko chinonzi neutungamiri hweUkraine chasiya vanhu vangangosvika 40 vaurayiwa. Vanhuwo zvavo vanonzi vari mushishi kuita chipatapata kuedza kubuda munzvimbo dziri kurwiswa neRussia idzi. Hondo iyi inonzi nevamwe vanoongorora zvematongerwo enyika ichaunza matambudziko nekusagadzikana pasi rose kusanganisirawo muZimbabwe. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeZANU-PF vari gweta Dr. Simba Mavhaza pamwe nasachigaro webato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora. Tatanga nekubvunza vadzokora kuti vanoti kudii nezvaiitwa neRussia izvi.
Ndozvinoita vane utongi hweumbimbi ndoga. Putin ari kuratidza umbimbi ndoga hwake nekupinda munyika imwe yakazvimirira yesovereign nation. Uchinopadza, uchinorwisa, uchinoponda, uchinouraya, uchishandisa tunhu tusina nebasa rese. Zvatiri kuona zvikuitwa naPutin ndozvakaitwa naHitler. Zvakazokonzeresa kuti pasi rese ringe richirwa hunhu hwemadhiketa. Isusu tinozvinzwisisa vekuZimbabwe nekuti tinavo madhiketa. Vanongotsvaka kanyaya kadikidiki kwekuti vaponde vanhu, vauraye vanhu. Ndozvaitwa naPutin kuUkraine.
Regai tinzwikona Dr. Mavhaza. Dr. Mavhaza, munoti
hatingamire tichitaura nehondo yakanaka. Asi kune zvikonzero zvaita kuti Russia isimuke neukasha hwakadai neuturu vachipinda muUkraine. Chekutanga chekuti vadzokora vakada kuandastenda inonzi history. Ukraine yakanga iri pati yeRussia ikaita sahwira weNATO. Inenge yakupfumura zvanga zvakaigika mukati meRussia neUkraine. Saka zvinozvatanga chikonzero chaita kuti Russia isimuke kuti Russia ine kodzero yekuprotecta its intelligence, its natural resources and its investments, because ine zvakawanda zvayakainvesta muUkraine. And Ukraine iwo haifanira kungotiza vanhu vayakaronga nayo ichimanyaira vatsva nekuti vaenzi havana chavanopa. Saka hondo haina kunaka, asi Russia ine chikonzero chikuru chiri kuita kuti ipinde mukati mekurwa. And chekupedzisira, Russia yakati ingadai vatungamiri dzimwe nyika vakaita zvekutaurirana asi havana kudarovaina zvekutyisidzirana.
Vadzokora, tichiona hondo iyi inobatawo papi Zimbabwe?
Nyaya iyi yakonzereswa neupenzi hwerussia huri kukurudzirwa nevanhu vezanupf. Munozviziva mese kuti kana paita hondo tinonyanya kushandiswa ipapo mafuta. Saka kutanga mangwana kana zvichienda pamberi apo muchatoona kuti mafuta achakwira ende anokwira kwese. Inini kuno kuzvinoshanda muoil industry tatoona nhasi oil yatokwira kuenda $100 a barrel. Saka zvitoreva kuti zvese izvozvo zvichatengendera nyika yese zvichitosvika kubata vana vezimbabwe nekuti mafuta achakwira zvamusati mamboona.
Dr. Mavaza, zvipi zvamungataura zvingakanganiswa nehondo iyi kuzimbabwe?
Vadzokora vataura zvine musoro kuti zvinogona kukwidza mutengo wemafuta, zvinogona kumisa kufamba. Nekuti kana nyika dzapinda mukati mehondo, ingangova hondo iri kurwiwa muUkraine, asi inogona kubatanidza nyika yese inoreva hondo yepasi rese. Saka hondo situation isina kunaka. Ndosatiri kuti isusu vatengesi ngavasapinde munyika dzevanhu, vagove vachinyemera kutakuti varida kutonga nyika yavo ivo vari vatengesi, vanozokonzera hondo dzemangwana. Ndo utengesi hurikuda kuti vanhu chamisa wekuti hatina ideology, asi ndoda kungotonga chete kuti vanhu vati vazokenda vataka kuita dzonga mupopoto munyika medu. Saka titambudzo kuti pano tirikuti Zimbabwe ine ukama huri padyo nevairi vari kurwisana. But isusu seZimbabwe, our policy is the same. The enemy of our friend is not our enemy. Takasera namwana muvengi weshamwari yedu haasi muvengi wedu. Zvaakatambudzana saatizivi.
Vadzokora, shoko renyu rekupedzisira.
Ndanga ndakateerera vamavaza vachitaura vanozviti ndovai vemuhurumende. Ndakatifunga kuti vachataura nyaya yevana vechikoro veZimbabwe vari muUkraine vari kutambudzika vasitoziva kuti vakamira sei. Hatisati taona kana chinhu chimwe chete chaitwa nevanozviti vehurumende yeZimbabwe. Dzimwe nyika dzese dzamhanyamhanya kubatsira vana vadzo, asi isu seCCC takamira neini Department redu reZimbabwe Diaspora Affairs notungamirwa kubva navaClifo Tsatsayo. Tatoita reach out kune vana variko, ivo vari kutotibatawo.
Vamavhaza, pindurai tinzwe tipete chirongwa.
Vadzokora vanorwara, hurumende yacho yakatotsanangurana nezvikoro kune vana kusati kwava nehondo. Vana vanga vari kumabvazuva kueast of Ukraine vakatopiwa mari dzemabhazi, vakafonerwa neembasi yedu kuti vasimuke vaende kure nekune hondo. Kune nzvimbo dzakagadzirwa dziri kure nekumabvazuva nekuti hondo iri kumabvazuva. Saka iko zvino ndichitaura nemi kudai, tinotori nevana vanopfuura 10 nevashanu 15 vatosimuka kubva kumabvazuva vachienda kumadokero kuno kusati kwakutakwatanga hondo. Zvinotongoshamisawo kuti vanhuzvatudzwa dzinonzi CCC idzi hadzizive basa radzo. Basa radzo epolitical party. Dai vanga vane chido nevana vezimbabwe ava, vaitoenda kuhurumende voti isusu tiri CCC, chiitamburi kuitira vana vedu. Can you help? Can you do this? We are here. Mupusha ndozvoita basa reopposition. But ava vainhuzvatudzwa idzi havanzwisisi basa ravo.
Vanga vari nhengo yezanupf vari gweta Dr. Simba Mavaza vari parunare kuBritain neStudio 7. Manzwawo zvakare kubva kuna sachigaro vebato reCitizens Coalition for Change mudunhu reNorth America vatawanda dzokora vari parunhare kuNorth Dakota muno muAmerica neStudio 7. Muchirongwa chatinotarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo kana kuti Women's Round Table na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu muUkraine iyo iri kurwiswa neRussia. Munyika iyi mune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 @voanews.com. munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.